Pavakanga vachitsvaga rutsigiro rwekuva mutungamiriri wenyika pekutanga mugore ra2016, vaTrump vakavimbisa kuvandudza mashandiro anoita bazi rezvokupinda nekubuda kwevanhu muAmerica reUnited States Immigration Services senzira yokuvharirira kunze matororo anobva kunyika dzechitendero cheIslam.
And we will keep radical Islamic terrorists the hell out of our country.
Tichaona kuti vanopfurikidza mwero vanobva kunyika idzi havapindi munyika yedu. Hapana chimwe chatingaita.
Vave pachigaro vaTrump vakamisa kupinda kwevanhu muAmerica vanobva kunyika nomwe dzezvechitendero cheMuslim vakawanda, izvo zvakakonzera kuratidzira nekuenda kumatare kwemasangano anosanganisa reAmerican Civil Liberties Union. Vali Glenet veAmerican Civil Liberties Union vakati,
if there are real threats,
kana pane kutyira-tyira kuripo zvinofanirwa kuongororwa, asi hatifaniri kufungira kuti vamwe vanhu kana vechimwe chitendero vanotyisa kupfuura vamwe.
Nyaya yokurambidzwa kwevamwe vanhu kupinda muAmerica yakanzvikwa kubva mudare repasi kusvika kudare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court, uko vatongi vakawanda vanochengetedza tsika nemagariro vakazvitsigira, izvo zvakapembererwa navaTrump padande mutande uye nekumuzinda weWhite House vachiti,
tinofanira kusimba uye tinofanira kuva takachengetedzeka.
VaJoe Biden vakatsvaga rutsigiro muna 2020 vachipikisa kurambidzwa kupinda kwevanhu uku navaTrump vachiti,
you know, you don't have to accept the president who promulgates hatred and exclusion.
Hapana chikonzero chekutsigira mutungamiri wenyika anopesvedzera ruvengo nerusaro raganda kuvanhu vechiMoslem.
VaBiden vakatangazve kubvumidza vechiMoslem kupinda muAmerica muna 2020 vave mutungamiri wenyika. Zvino mushure memakore mana vaTrump vakaudza vatsigiri vavo mudunhu reWisconsin svondo rino kuti zviri kuitika mudunhu reMiddle East iko zvino chiratidzo chikuru chekuti vanhu vekunyika dzechiMoslem ava varambidzwe kupinda muAmerica zvakare vachiti,
we do not need a jihad in the United States of America.
MuAmerica hamudiwi chimurenga, asi hatidi kuti maguta edu ave nzvimbo dzinodzidzisa pfungwa dzekupfurikidza mwero. Naizvozvo pazuva rekutanga kutonga ndichamisazve kupinda kwevanhu ava muAmerica uye ndicharambidzavo vapoteri kupinda munyika pamwe nekuona kuti vanopfurikidza mwero havapindi munyika yedu sezvandakamboita.
Mukutsvaga rutsigiro vaBiden vanotaura pamusoro pezvakaitirwa America nevanhu vakabva kune dzimwe nyika vachiudza vanobetsera nemari yekutsvakisa nayo rutsigiro kuti dzimwe nyika dziri kunetseka nekuti dzinotya nekusarura vanobva kune dzimwe nyika. VaBiden vanoti China pamwe neJapan, Russia neIndia dziri kusara shure mune zveupfumi nokuti vanotya vabva kure, havadi vekune dzimwe nyika. VaBiden vanoti vekune dzimwe nyika vanosimbisa America. Ongororo yakaitwa muna kubvumbi neHarvard Capps Harris inoratidza kuti kupinda munyika kwevanobva kunze nekukwira kwemitengo yezvinhu ndidzo nyaya dziri pamusoro-soro pevavhoti vemuAmerica. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVOA, maiverengerwa naTanonoka Wande weVOA Studio 7 kuWashington DC.